Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 4/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyama ina kumbonaka vedu we. Ako tapesa. Ini ndotera vana chiremba saka ndinorya zvangu murivo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voitanzwira pamuviri tsvimbo yarova dapi apo vanhu vanovaudza nezvematambudziko avakatarisana navo mukurarama.
Manzwa vari kutoudzwa zvekuti vaende kunodya mavegetable. Ivo vari vanhu vari kutaura nekukwira kwechikafu vari kuvhunza vaMnangagwa vanofanira kunge vari mutungamiri sezvo zvavo vakaba but ndivo varipo zvechisimba.
Munyori mkuru mbato re MDC Eva Charlton Wende vanoti zviri pachena kuti vaMnangagwa havana ruzivo nematambudziko akatarisana neveruzhinji vari kunonga svosve nemiromo munyika. Nyaya yekupisa kwekunze yopa varimi kuti vabatire hana mumaoko. Vakaremara vanoti hurumende haisi kuvabatsira sezvavanotarisira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vazvionera pamuno sefodya matambudziko akatarisana nevanhu apo vanga vachiita chirongwa chavakaparura chekuchenesa nyika. Mushure mekupedza kuchenesa nzvimbo yekuwadzana, vaMnangagwa avo vanga vaine mamwe makurukota avo vatanga kutaura nevanhu nezvaitwa nehurumende yavo kurerutsira vanhu, asi zvabuda pachena kuti munyika hamuna mufaro.
Nyangwe tina matambudziko atinawo sehurumende, hupfu takati hudzoke kanditi wakuita $105 kudzokandoita kuti huchiita $50. Uwo ndo murayiro watinenge tapa. Kana kune makoronyera vanozvina business vasingatevedzi zvinenge zvarongwa, nokuti ivo tinovapa mari kana chifana kuti vatengese toti kuda $100 totitengesai 50 isi hurumende tozovapa 50 ndierenzi subsidy. Zvino kana akutengesa anenge akuwana paviri misoro yavo.
Mushure mekunge zvabuda pachena kuti mutengo wehupfu hauna kudzika, vabva vati vachatora matanho akaomarara kune vemabhizimisi vari kudhurisa zvinhu ava.
Tichasvika pokuti vanenge vasingateereri topisa maraisensi vogara vokumba. Kana varipo vachitonzwa saizvozvo mazuvano pari paholiday hurumende inotanga government muna kupera kwomwedzi naFebruary. Saka asi tinenge tichiudziwa nevesecurity neveindustry kundo zviri kuitika izvi togadzira mitemo yoku gadzisa mapenzi.
Vanhu vaudzawo vaMnangagwa kuti vanoda nyama, asi ivo vakurudzira kuti vadye muriwo.
Ndekukumbirai mose nemvura. Nyama kwa muriwo ke Murimo ndo nonditamba nevanana doctor. Ma doctor anoda kuti musive nemurimo. Kuti mugare makasimba muna utano. Nyama ina kumbonaka veduwe. Akota pesani. Ini ndotera vana chiremba saka ndinodya zvangu murimo. Kwanzi mazvitamini anenekwa murimo nemapoteto. Handi vazviona. Ehe.
Vagari vekukwadzana vachema-chemawo kuti havasi kukwanisa kubhadhara mari dzechikoro. Kunyange hazvo vamunangagwa vati handizvo zvavari kuudzwa negurukota rezvedzidzo. Vamunangagwa vativo hapana chakaipa nekuparura kwakaita hurumende yavo dhora remuZimbabwe. Kunyange hazvo dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti izvi zvatokonzera matambudziko akanyanya munyika munyaya dzezveupfumi.
Nyika yedu yeZimbabwe tatine masanctions kwemakore makumari nawo. Mari yedu ikarogwa nechando ikafa. Tikatora yavamwe mari kabuda seduwo. Asi sitozi maZimbabweans ka yotoshandisa ndeyamaamericans. Vane nyika yavo inonzi America. Ha? Tambopusa zvakadini kushaya yeduwo. Saka kuti nyika ibudirire pasi pano, nyika yosungirwa kuva nemari yayo.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo vanhu kuti vabatane. Asi vachipindura mashoko avamunangagwa, mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vari munyori mukuru weMDC vaCharlton Wende vati vamunangagwa vari kuratidza kuti havana sungawirirano nevanhu.
Tashamisika zvikuru nekuya kwaita vamunangagwa vachizoita clean up campaign yavo kuwadzana musha wakachena. Tinogara tichichenesa but semunhu auyo semuenzi vauya vakachenesa sekutaura kwavo kwavaka vachiita. But tazoshamisika nemapindiriro avanga vachiita kunhunha dzevanhu. Vanhu vari kutambudzika mukuwadzana. Vanhu vazhinji havana mari yekuendesa vana kuzvikoro. Vazhinji vari kutambudzika kuti vawane chekudya. Vari kunonga svosve nemuromo. So ndashamisika chaizvo zvokuti semutungamiri wenyika varatidza semunhu asingazive magariro ari kuita vanhu vavanofanira kunge vari kutungamira. Izvi zvatsinhira nyaya yatinogara tichitaura tose mazuva ese kuti vamunangagwa chigaro vakaita chekuba. Vakatanga vabvutira vamugabe ndokubva vazobvutira vachamisa nekubira maelections.
VaHwende vashorawo kuridziro yekuti vanhu vadye nemuriwo.
Manzwa vari kutoudzwa zvokuti vaende kunodya mavegetable. Ivo vari vanhu vari kutaura nekukwira kwechikafu. Vari kubvunza vamunangagwa vanofanira kunge vari mutungamiri sezvo zvavo vakapa but ndo varipo zvechisimba kuti kosei chikafu chadhura kudai. Mhinduro yavamunangagwa mhango iona vari kutotaura zvavo zvisingaenderani nezviripo paground kuti vanhu idyai mavegetable. Vanhu hongu vanhu vanodya mavegetable but vanhu ngavadyewo nyama, vanhu ngavadyewo machanks, vanhu ngavadyewo masausage.
Kunyange hazvo veMDC vachiti vamunangagwa vakabirira sarudzo zvemhando yepamusoro, vezanupf vanoti vakakunda zvine mutsindo zvakatsinirwawo nedare repamusorosoro reconstitutional court. Kusawirirana kwemapato makuru maviri aya kuri kupa kuti vakawanda munyika nekunze vakurudzire kuti pave namutongi gava anouya kuzogadzirisa mapisha-pisha aya.
Kanzuro yeHarare inoti yave kuronga kuendesa mapurisa ayo kunochengetedza runyararo kuzvibhorani nedzimwe nzvimbo dzinowanikwa mvura, uko kwave kuitika mhirizhonga pamwe nekushungurudzwa kwemadzimai vanasoro jena pamwe nevanasikana, apo dambudziko rekushomeka kwemvura riri kuramba richiwedzera muguta iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Dambudziko rekushaikwa kwemvura muHarare rave kukonzera mutauro uye veruzhinji vanoti kanzuru inofanira kuona zvaingaite kuchengetedza vanhu pazviborani apo pave kugara paine mitsetse yakareba sezvo misha mizhinji ichigara isina mvura kwemazuva akawanda. Harawa, Chembere, vanhukadzi nevana vave kushungurudzwa nemakoronyera ayo anovabhadharisa kana kuvatengesera mvura. Mumwe mugari wemuHarare, amai Juliana Kadano, vanoti dambudziko iri ratekeshera mumisha mizhinji muguta.
Vanhu vari kunetsana kuzviborani because faenda kuti pane vamwe vanhu vari kuzviita kunge ndovaridzi zviborani. Pane vamwe vakomana nenyaya yekushayikwa kwemabasa uku vari kusvika kusikomira pachiborani. Then vakomana ivavo vanogona kusvika panguva yavanototi kuti ndikudhaire mvura yako unofanira kupa 50 cents kana dhora. Ende vakomana ava vana respect especially nemaold citizens chema Chembere ari munzvimbo. Vamwana mbuya nana sekuru ari mukati menzvimbo havasisina vana vadiki vekuti vanogona kutuma kubhoho. Saka ndoona songe kuti vakaendawo munhu iyeye anenge akura vanenge vachifanira kungowanawo first preference kuti vati vadzokerewo kumba nguva iripo.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vahardlife mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nezvave kuitika nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura.
Pazviborani pari kuita dambudziko rekurwiwa. Pane dzimwe nhano sekumabvuku vakadzi vakabatwa, kune vakadzi vakabatwa zvizviparo zvikarekodwa nemapurisa ezeterapi. Uyewo madzimai ekunana Heathcliff vanetswa nemashurugu vazhinji vakarohwa makumba yakakuvara makumbo. Nerimwe dambudziko riri kuitika nderekuti varume kana vasvika pachibhorana havadi kujoina queue, vanongosvika nekuti vanenge vaine masimba vongosvika vachiichira mvura vachidzokera.
Mumiriri wemufako semudare paramende amai Susan Matsunga vaudza Studio 7 kuti hazvifadzi kuona vana soro jena madzimai nevasikana vachishungurudzwa nekuda kwedambudziko remvura uye vanoda kuti kanzuru ichengetedze vanhu ava.
Ya hurongwa huripo ndewekuti makansellers edu ari kutibatsira zvikuru senenyaya yemunicipal police kuti inge ichiuyawo ichitarisawo maringe pane bhoho rimwe nerimwe riri kushanda vange vachingochengetedza kuti vanhu pasave nemhirizhonga ichange ichiitika pamabhohos ipapa.
Meya veguta reHarare vaHebert Komba vaudza Studio 7 kuti vari kuziva matambudziko akatarisana nevagari kuzviborani uye vachatuma mapurisa avo kuti achengetedze runyararo.
Ichokwadi ndiri kunodiscussa nachief of security city of Harare kuti tinge tichiona kuti tine mapurisa akakwana here kudeploya muzvinzvimbo zvine vanhu kuti tinge tichichengetedza vanhu. Iye achaitawo meeting nezetarap kuti tinge tichibatsira vanhu tiri pamwe chete kuti tinge tichicontrola unruly behavior iri kuitika mabhohos edu. Dzimwe dzenguva tiri kusvika vanobika mvura idzi dzatinodziri mabottle daughters vari kudzinga vanhu votora mvura yakawanda. Dzimweni dzenguva pari kusvika madzimai ari wiki vana vadiki vari kudzingwa mawater barons achitora mvura. Saka zvinhu zvatoda kugadzirisa izvozvo.
Vagomba vaudza Studio 7 kuti dambudziko remvura rakakura kudarika zvinofungidzirwa nevagari uye kanzuru yega haikwanisi kuripedza.
Chinhu chekutanga chandiroda kuudza vanhu vagari nevamwe vane interest panyaya yemvura ndechekuti dambudziko remvura iri dzimweni dzenguva munoritarisa kusiti of Harare kusiko kwariri. Tinotarisa isu kuti nyika yakamira sei, foreign currency iri kuwanikwa here, totarisa isu zvakare kuti magesi ariko here. Zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zesa, zvimwe zvinobvunzwa nevagari zvinenge zvichitoda zimforce kuti machemicals yabika here. Saka isusu sevarisi vanoreceive maservices tinopuwa mvura maringe nekuti tapuwa here maservices nevanoti support.
Vatiwo mwaka uno uri kupisa zvakanyanya zvinoita kuti vanhu vashandise mvura yakawanda. Vatiwo dambudziko rakawedzera pakisimusi nekuti kambani inovatengesera mushonga wekuchenura mvura yakatadza kuvapa uwandu hwemishonga inokwana. Asi vati dambudziko iri richaderera munguva pfupi inotevera sezvo mishonga yavakatenga kunze kwenyika yakasvika kubheira uye yave munzira kuya kuHarare. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vagara vachiyambirawo kuti kushayikwa kwemvura kuri kupa kuti muHarare mupote muchipararira zvirwere zvemanyoka, typhoid nekolera mune dzimwe nguva. Vanoti havo vari kuedza kubatsira nekupa vanhu nhomba yekunwa kudzivirira zvimwe zvirwere asi mvura yakachena inodiwa nguva dzose. Gore rapfuura hurumende yakapa kanzuro yeHarare mvumo yekutora mvura kubva kudhamu remanyame uye izvi zvinobatsira pakuti kanzuro inenge yave kushandisa mishonga kutonga mishoma pa kuchenura mvura iyi sezvo isina kusviba sekudhamu rechivero. Vagomba vanoti kuti dambudziko remvura ripere muHarare panotodiwa madhamu matsva akaita seKunzvi nemamwe sezvo madhamu aripo akaita seChivero ave nemvura shoma uye mamwe aiunza mvura kuHarare akaita seSeke neHarava asara nemvura shomanana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti hurumende yavo ichabatsira kanzuru yeHarare pakugadzirisa dambudziko remvura apo vakashanyira chigayo chemvura cheMorton Jeffrey Waterworks mukupera kwegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rinoti kupisa kwekunze kuchaenderera mberi kunzvimbo dzakawanda kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzichawana mvura pano neapo. Bazi iri rinoti kutanga musi wa 10 mwedzi uno ndipo pari kutarisirwa kuti pachanaya mvura kunzvimbo dzakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata imwe nengo yeZimbabwe Farmers Union muzvare Margaret Woshiki.
Nguva ino mvura yacho hatichatoinzwisisi nekuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa. Saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye. Takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanyanyanya kuti zvekutodyara chibage tikuona kunge mwaka watosiya.
Zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura?
Zvaakutoda kudyara mbeto dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva, kwete aya mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva, nekuti iko zvino zvimwari kwaoda hausisina kumira zvakanaka zvachose. Saka situesheni yatave nayo yave yekutodyara nehungwaro, uye kudyara kwachona hatichatotedzeri zvee zvekuti todyara nefetilizer panguva iyoyo. Kwakuti ukadyara uchimirira kana mbeso dzabuda woona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here, mvura kudenge iriko here, wochiisa fetilizer. Nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema nekuti changuri kubuda nokubva chanzi nezuva nekubva chatsva nokubva chaoma kuoma chaiko chaiko. Saka hatichatozivi kuti mwaka uchina tichiendepi nawo. Saka tinotokurudzira ndesa diki kunyanya masmall grains ndiwo angatotiyamare panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe, nekuti mvura yachona kudenga hamutorina. Iri kungoti pano nepapo yawara wabva yaenda, apa pano yawara wabva yaenda. Saka hatichatozivi kuti takanangepi. Sizeni yedu yakatomira zvakashata zvachose. Apa tihamuna January vazhinji vanga vakangoprepare minda vachitarisira kudyara, havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza. Takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka. Saka tiri kungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya kutokanda mbesa dzinokurumbidza kuibva kuri nani. Kana zvazvo chibage takutotarisa kuti mbeu tiye tinana soko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza ityoko zvingatibatsire kuti tiwane kurarama munyika nedu tiwane chikafu.
Mabasa api amunobata sesangano reZimbabwe Farmers Union?
KuZimbabwe Farmers Union isusu hatina chatinopa vanhu, asi tinovamiririra kuti vawane kupiwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kana panonzi vari kupa zvana GMB, seZimbabwe Farmers Union izwi remurimi rinomiririra murimi awane kubatsirika. Isusu hatina chatinopiwa nehurumende kuti takanangana neZimbabwe Farmers Union kuti tinope varimi, asi ruzivo ndorwakanyanyanya rwatinowapa nekuvamiririra kungave kumainstitution dzakasiyana siyana, kana pakumaketa mbeu dzavo, pakurima, pakuvadzidzisa kurima kwacho. Zvese izvozvo seZimbabwe Farmers Union tiripo pakubatsira varimi.
Vanokokera mabasa muZimbabwe Farmers Union muzvare Margaret Woshiki vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinorana nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIran vaJavad Zarif vanoti kuurayiwa kwemukuru wemauto muIran General Qasem Soleiman nemauto eAmerica mabasa eutororo asingaremekedze nyika yavo. General Soleiman vakaurayiwa panhandere yendege muIraq nezuro nemauto eAmerica. America inoti yakauraya General Soleiman nenyaya yekuti vaironga kuda kurwisa vamiriri veAmerica nemauto ayo ari muMiddle East. Gurukota rinorana nezvekudyidzana nedzimwe nyika mu mu Iran va Dominic Raab vanotiwo nyika mbiri dzinoti America ne Iran dzinofanira kuti sakarambe dzichikandirana makobvu nematete nekuti panogona kuita hondo. Mutauriri wedare reCongress muAmerica amai Nancy Pelosi vati dare ravo harina kunge rasumwa nezvekuurayiwa kwaSuleiman, asi sachigaro zvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reSenate remuAmerica vaJim Risch vati kuurayiwa kwaSuleiman hakuna kuipa nekuti Iran yagara yayambirwa nezvekuda kurwisa America. Mafashamu emvura auraya vanhu vanosvika makumi matatu svondo rino chete muJakarta kuIndonesia. Mvura iyi yakatanga kunaya pasina kumira kubva musi wechipiri uye yamanikidza vanhu zviuru gumi nevapfumbamwe kuti vaende muupoteri. Vamwe vakaremara munyika varikurudzira hurumende kuti ishande pamwe chete nemakambani nemasangano akazvimirira mukutsvaga nzira dzekuti iwanire zvekushandisa vakaremara ava kuitira kuti upenyu hwavo huve nani. Ngatinzwei nyaya inotevera kubva kuna Safari Njema.
Pastor Thomas Muchadenyika, avo vanogara kunyu Marimba muHarare, vakaremara makumbo ese uye vanoshandisa madondoro. Vanoti kushaikwa kwezvikwanisiro kuri kuita kuti vakaremara vakawanda mumadhorobha nemumaruwa vatadze kushanda mabasa avo akasiyana siyana pamwe nekuenda kuzvikoro.
Pane zvokushandisa zvevakaremara zvazvisi kutowanikwa munyika muno. Hongu hurumende yakanga yatiwo yabvisa mutero watingatiyo juti nechirungu vazvinhu zvese zvinoshanda vakaremara. Asi nokudaro tichikonya zvabviswa juti kudaro zvo, mari yacho yekuti munhu akwanisa kunotenga zvinhu kuzhe kwenyika uku haiwanikwi. Saka zvokushandisa zvanga ritori dambudziko kwazvo, zvokuti vamwe vedu vari kumaruzevha uku vamwe vari kutogwesha kufamba vachigwesha nemhaka yekushaya maurushaya kana vakashaya futi vanopa vanopa rubatsiro vemasangano akazvimirira kuna kubatsira vanenge toda dambudziko guru kwazvo.
Mukuru weZimbabwe Albino Association amai Messi Maungani dzeChimanga vanoti nyaya yekushayikwa kwezvekushandisa zvevakaremara yave nenguva yakareba isingagadziriswe.
Nyaya yemaassistive technology inyaya yakakoshera vanhu vane madisabilities zvakanyanyisa muupenyu hwavo. Kubva tichitanga organization 1996 zvinhu zvokuti tanga tichichema nehurumende yedu yeZimbabwe kuti dai masunscreen lotions aya aiswa pamaessential drug list awanikwa nevanhu vane albinism. Ndane kuti kwatiri masunscreen lotions aya anoita kunge sadza rekuti nhasi unorida mangwana usharida. Taitaura takatarisa tichipa mufananidzo wema ARVs vari HIV positive vari kuwana mapiritsi avo pamwedzi pega pega. Saka dai vatidarirowo kumasunscreen lotions. Ndane kuti maassistive devices aya anodhura, vazhinji vedu havakwanise kumaafoda.
Mai Maungani dzeChimanga vanoti hurumende inofanira kupa rutsigiro kumakambani kuti zvikwanisiro zvevakaremara zvigadzirwe muZimbabwe.
Muno muZimbabwe machoni zvini zvikugadzirwa zvinogona kugadzirwa chaizvo. Zvokuti dai hurumende yaisapota macompanies ari locally kuti vaproduce maassistive technologies aya zvaibatsira zvakanyanya kune vanhu vane madisabilities kuti chini chaanochiwanira padhuze uye zvakare nemari yakatirerukei.
Vanoti mamwe matano ari kutorwa nehurumende akanangana nekurerutsira vakaremara haasi kushanda.
Tinoona kuti hurumende ine zvairi kuitawo. Tikada kutarisa pabudget yavamutuli yegore rakapera 2018 takuda kunopinda muna 2019 vachitaura kuti vabvisa taxi pane izvi neizvi zvemaassistive technologies for persons with disabilities. Asi mubvunzo ndokuti munhu wacho ane madisabilities iyeye anenge amboiwanepiko mari yacho yekuti aende kunotenga kunze uko mugouya mugomubvisira juti kuti akwanise kuzvipinza juti free zvinhu zvakadaro.
Vashingirai Nyakupinda vekuSunningdale muHarare, imwe yenhengo dzeTracy Nyakupinda Albino Foundation. Vanyakupinda vanoti zvikoro zvepamusoro zvemuno zvinofanira kunge zvichiita ongororo netsvagurudzo pamusoro pezvikwanisiro zvevakaremara.
Hakuna chatingati chaitwa in terms of research kana kuunza zvinhu zvitsva kana kuda kugadzira zvimwe zvinhu zvinotibatsira zvatinotoziva kuti zvinobatsira vanhu kuti tinge tiri kukwanisa kuzvigadzira muno mutisingamirire kupiwa nemadonors. Chinhu chekuti muno mumu nekuda kwema institutions ma higher education institutions atinawo pane maprojects avanoita ekuti vanokwanisa kugadzira some of the things.
Vanya kupinda vanoti masangano evakaremara ndiwo anofanira kutaurirana nezvikoro zvepamusoro kuti vabatsirane nehurumende kugadzira zvinoshandiswa nevakaremara.
Muma organizations ano representa vakaremara vacho hakutaurwe nyaya yekuda kumbopushawo kuma institutions kuti veduwe kana panasti kana pa hit kana kuti pa UZ madi mambo tibatsirawo neproject yakati dai ma organizations ano representa vakaremara zvichida even kusvika kuma ministries handitika mombo buritsawo sema challenge tikatarisa pane zve science education muma schools vanopa makategories kuti tudawo ma innovations ari mu sector ye energy ari mu sector ye food ari mu sector zvakawanda wanda asi dai pachibva pataura kunzi maybe ano alleviate kurarama kwevanhu vane ma disabilities. Why munhu akapiwa a challenge opiwa a category kuti ivaone chaunoita pa issue yakati iye pachake anokwanisa kuva ne desire kuzviita but kana asina kumboudzwa kuti pane need yakati anodaira anogona kufunga kuti hapana problem.
Va Ivans Tarwire ichigariro vanodzidzisa mechanical engineering paHarare Polytechnic. Vachigariro vanoti vakaremara ndivo vanofanira kutungamirira urongwa hwekugadzirwa kwezvikwanisiro zvavo muno asi chekutanga vanofanira kupiwa mukana wekuzviita.
Kuemployiwa muhurumende private industry vachingopiwa maopportunities anongopiwa vanhu vese vasina kuremara ende vanofanira kupiwa first priority kana vachiselectwa ndo vanhu vanochese vane maneeds ari higher than vanhu vari normal asi ava nava vakatrenwa pabasa remaoko ringave rekugadzira pamushini zvatrenwa izvozvo vanhu vava vanoshanda kupfuura vanhu vane vari able bodied because anonzi kuti handina kwatinoenda kwanichanowana basa futi ndakabva pai pabasa rangu.
Vachigariro vanoti chinhu chinobatsira vakaremara chinofanira kugadzirwa naivo varidzi nekuti ndivo vanoziva zvavanoda.
Kana asingagoni kutaura asi achiona anotichwa language unit. Anasingaona anotichwa achiona. Asinganzwe anotichwa. Tipabishi rokunyora mapepa kuti pamwe president akamupa mapepa iwayo anongopasisa zvinhu izvozvo zvopinda macolleges zedu. Zvototanga kutoshanda segore kana rino ratotopinda 2020. Research iyoyo yatikutaura yese iyi haitwe nemunhu ari able bodied because haana chidisability maari. Research iyi kuti iite imire sezvairi inoda kuti titrene munhu iye ari disabled wacho iyeyo apinde pabandiko rozoresearcha zvese kupinda munyaya nyaya zhinji dzatikutaura dzese idzi topesa tane maleaders anozvazve disability.
Sangano reWorld Health Organization rinoti munhu mumwe chete pagumi regarega revanhu vakaremara ari kurarama asina chikwanisiro nekuda kwemitengo yezvinhu izvozvi yakakurisa pamwe nekushaya kunzwisisa nyaya dzevakaremara nevatungamiri venyika dzose zvadzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Muchirongwa chedu che-Live Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yenzara iyo yapfunya chisero munzvimbo dzakawanda munyika. Vanhu mamiriyoni masere vanonzi vakatarisana nenzara mugore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voita nzwira pamuviri tsvimbo yarova dapi apo vanhu vanovaudza nezvematambudziko makukutu avari kusangana navo mukurarama. VMDC vanoone matambudziko akatarisana neveruzhinji avo vari kunonga svosve nemuromo. Nyaya yekupisa kwekunze yopa varimi kuti vagare vakabatirana maoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.